Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolini Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesera. Hudhu ndatinoya kutengesa nezvinhu zvakadhirewa zveshinyakare, mbira zvese nemhuka dzakavezwa, mamaski zvakawanda, hosho ndezvinhu zvatinonyanya kutengesa. Hakuna business, hapana. Vana vachatokwara nenzara kana kutobhadhara school fees. Hameno tinozoona kuti kana kuna vakauyewo tivachavakudzokera pamwe vanogona kuzotenga hozi kana mapainting chaiwo. Havasi kutenga,
hapana chavari kumbotenga. Waya zvese vanochitenga kuna vachiri kumbotenga.
Amai Gladys Chodokufa, avo vaimboshanda muhurumende, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvinhu zvanoraya rakati macash shortages achi vanhu mabasa, havana mabasa. Saka masales ataiita neatakuita iye zvinoizvi zvatosiyana. Towards Christmas kudai taichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping, tichiisa malights ekuti tinopedza kuma7 kuma8. But iye zvinoizvi hazvisiri zvikuitichezvo because vanhu havachawana mari yakawanda. Vakatowanawo mari yekuti vadye, zvavazoiwana yekutenga mbatya, vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neecocash.
This year tirachokwadi zviri nani than last year. Because last year takange tiri pamahwani yekuti mari kwangusina. Plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari. Zviri nani like now so far zviri nani. Handingati ndezvimwe zvezvi zvekuti tichingoti tikawana mari chimbodaidai tichitiita but onos pakangonzi hakuchatengeswa mari hakuchaitwa sei zvabho. Takungoti kana iriko cash munhu anongotenga straight. Totengesa hembe kuzimatu. Fashion tinohoda kunze kwenyu. Tohoda kukasiyana Joburg, Tanzania, Botswana, Moscow. So far zvegore rino zvazvo pathis Christmas zvapo.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo, asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neecocash.
Business like this year zvikuratidzika kuti zviri nani, dainge siri nyema ecocash zvayo. Vanhu vari kufambawo vachitenderirawoyo, vachifambawo vachitingawo vachimboti rememberwo mumacustomers edu. Zvati kushuvira ndezvekudai vangu dai kurutiwo ecocash yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho like tichiswipa richita meecocash tichiita sei kuti bhizinesi rireendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemhando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, ndokusaka bhizinesi repaAvondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsokuita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year sarinongoda kungoti pamwe I think inyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika. So it's also I think kuti nyaya cash was also people are only buying with eco cash, we are not getting the hard cash, we are only getting eco cash. I sell these African attire bags and accessories, that's what I do.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo, uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kirimudzamiri.